manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachitatira kuti pamba. Vari kuti maita something zvekunete mumuvha unoita apasisesi. Umwe mwana ari kwake, umwe mwana ari kwake. Kana vati vava mudzimba dzavo.
Nhengo yeTriple C yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga.
Ndinoshamisika vamachinzanzi vanodzikwa mudzimba. Iyamukutaura anofanika macriminal elements anenge akuitika kuti hakuna kana munhu anakarwira zvematongero enyika unyani
asi ZANU PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya
vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 18.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzi
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika tine hurukuro navawilbert mbaiwa vebato reNPC iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vari kukwikwidza kuita kanzura weWard 8 uye vakamirira bato Residents Coalition for Change mudunhu reunyani muHarare amai Catherine Chandiwangirira nezuro vakatiza pamba pavo mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU PF vasvika pamba apa vachivavhundutsira nekuburitsa zvinhu zvavo panze vachiti nzvimbo iyi haisi yevanhu vemapato anopikisa Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, amai Catherine Chandiwangirira, vati pakaitika zvese izvi, ivo vaive vaenda kugweru uko kwainge kuchiparurwa zviri pamutemo, urongwa hwekutsvaka rutsigiro kwebato ravo. Asi vanoti kubva nezuro, havasati vakwanisa kusvika kumba nekuti vari kutya.
Tina kukwanisa kuenda kumba kwacho nekuti temo yacho takanzi tisasvike kumba kwacho vanga vakaungana kuikoko. For safety. Baba bati padhuze nepamba pangu paita rani. Yes, ZANU PF. Saka tinoti tikabva kupolisi toenda kana Harare yacho yapera tona kuti zvinhu zvakamira sei bati pane vari kutenderera wedu vebato redu vanga vachitatira kuti pamba vari kuti maita something zvekunete mumuvha unoita apasisesi umwe mwana ari kwake umwe mwana ari kwake vana vati vava mudzimba dzavo
vari kukwikwidza kuva mumiriri wedunhu reunyani mudare reparamende vakamirira bato reCCC valove more chinoputsa vatsoropodza chiitiko ichi asi vakati kunyange zvakadaro vane chivimbo chekuti vachakunda zvine mutsindo
Tinozviziva kuti kana ZANU ichiona kuti hazvina kufamba zvakanaka vanodzokera pakuda kutyisidzira vanhu. Izvi zvinotirwadza zvinotishungurudza kuti vanhu vakufunga kuda kutiitira violence vakushungurudza mudzimai varikushungurudza munhu arikuda kumira sakanzela asi izvi zvatidzosere kumashure vanhu vanovhota ndivo varikutaiwa imimi seTriple C hamugoni kudzokera kumashure.
Asi vari kukwikwidzawo kumirira nzvimbo yeunyani mudare reparamende vakamirira ZANU PF vatongai Munangagwa varamba kuti vatsigiri vavo ndivo vakaita izvi.
Ndinoshamisika vamachinzanzi vanodzikwa mudzimba. Iyamukutaura anofanika macriminal elements anenge akuitika kuti hakuna kana munhu anakarwira zvematongero enyika unyani. Vandikutokwikwidza navo vanunʼuna vangu vana kumbula vatori mabhizinesi muconstituency tetinavo everyday.
Mutauriri wemapurisa EZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vati semapurisa vanga vasati vanzwa nezvemhirizhonga yakaitika kuunyani iyi vakati tibatewo mutauriri wemapurisa nyika yese Assistant Commissioner Paul Nyati.
Batai vanyati, bati nenhau ndandisakudaizvo, bati ndinogona kubata vanyati.
Asi vanyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Sachigaro wekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana sarudzo dzikasaitwa murunyararo zvinogona kukonzeresa gakava.
kuti rusarudze edu izvonzi aiwa yanga iri free and fair, ndo kunge environment yacho yanga iri also peaceful, pasina vanomanikidzwa vanombunyikidzwa. Zvamuri kutaura izvozvo tichazenge tichiita verify kuti tione kuti vanga vari nhunzva tunzva dzacho ndevapi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugarawo vachikurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga, asi mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti hazvisi kumisa kushungurudzwa kwevatsigiri vavo. Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika vaGoodwin Mureriwa vanoti zvakakosha kuti vari kutsvaka rutsigiro rwemavhoti vasambunyikidze vavari kukwikwidzana navo.
Vamwe vanoda kupinda muzvigaro kuburikidza nechisimba, saka vanoti vavanoda kuti vavavhotere, vamwe vanga vatengera doro, vamwe vanga vapa chikafu. Ivo vanenge vavhotera, vanenge vachida kuzovhotera munhu iyeye, vofunga kuti tifadzengana wedu ngatione tichiita basa rokuti tikutyidzira vamwe pakuti vanovhotera wavanenge vachida iyeye. Tinosarudza hedu kudaro.
Kumbunyikidzwa kwevari kukwikwidza musarudzo dzegore rino, kunyanya vebato rinopikisa reCCC, kuri kuramba kuchienderera mberi, uye vatsigiri veZANUPF ndivo vari kupomerwa mhosva iyi kunyange vachiiramba nguva nenguva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira CCC kumasvingo vakaendawo muupoteri vachiti kwaberekera ingwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chanhasi chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, tine hurukuro navaWilbert Mbaiwa vebato reNational People's Congress kana kuti NPC. Musarudzo idzi mune varume 10 nemumwe chete vari kukwikwidzana pari zvino pachigaro chekutungamira nyika. Tatanga nekubvunza vamubaiwa kuti sei vari kuda kutungamira nyika.
Ini ndakararama nguva zvino pazvainge zviri nani ndichindi netariro yekuti kana ini mubusiness nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka, asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro pakuita pekutanga, asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Munga pamuenzaniso ipapo.
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana, asi yatinoti capacity, zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia, ndiri bhenga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu, nzvimbo dzinogadzirirwa zvimwe hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndiyo yatiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Ndikatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare, inyika yeridziyo kuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitas. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira, tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifesta yatinoti manufacturing, tikaenda pamagrowth point kuti akure, haakure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvinangogadzira zvezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka hazvinei kuti ine mapati mangani ende vabva kupi. President anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapati ese iwayo anenge aine vanhu muparliament, ndechinhanho chakanaka chekuti titangire, chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ndinai believe kuti panguva yese yese yatinotonga nyange ndikanzinda zvane mamembers of parliament akawanda kudarika vamwe ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa tisingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi uyu ari kubva kubato ripi ndokuti mazano aungane basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament kurwisana chete saka ndikatova president asina kana mp kana ndikaita vaviri iye zvino ndine vana vari kukwikwidza zvakatonaka izvozvo tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu hei hatinoda mune iyoyo hatidi zvokuti inini ndiri chakati ndiri zano ini ndiri chii ndiri npc kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubato ripi chandinoda mazano ake
vamubayiwa asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza yenyu muchato
ehe vangangodaro havo asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008 munoziva takapedzera taita hurumende yemubatanidzwa vanhu havana kuzviona asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5% zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa nokuti chinangwa hachisi chekuita purezidendi chete chinangwa ndechekuti tiunze shanduko even ndiri pandiri ipapo
mutungamiri webato rinopikisa renational people's congress vawilbert mubayiwa vari parunare muharare vadzidzi vepaunivhesiti of zimbabwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva refu vachipomerwa mhosva yekunyora zvivakwa zvehurumende vachitsutsumwa nekushungurudzwa kwenhengo inomirira zengeza west mudare reparamende vajob scaler pamwe nemutungamiri webato rinopikisa retransform zimbabwe vajacob ngarivhume ngatinzwei zvakawanda kubva kumutori wedu wenhau frank chikore
mutongi wedare repamusoro amai lucy mungwari vatora mutongo wekuti vadzidzi vepauniversity of zimbabwe vana vanoti benjamin watadza emmanuel stima comfort mpofu nalionel madamombe vabude mujeri mushure mekunge vabhadhara mari yechibatiso kuna mabharani wedare ramagistrate rimwe remagweta avo vadarlington marange vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare
vati vakomana vabhadhari mari inosvika 500,000 namabharani wedare remagistrate court kuroton rong akati vakomana havafaniri kupindira mukuferefetwa kuchanga kuchiitwa nyaya vari kusangana nayo
mutungamiri wesangano revadzidzi rezimbabwe national students union vaboris muguti vati vafara zvikuru kuti vadzidzi ava vapiwa mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso kunyange hazvo pachii nemumwe mudzidzi asara achiri muusungwa chikumbiro chake kudare repamusoro chekuti atongwa achibva kumba chisati chanzwikwa
vanombobvira vakapara mhosva vanhu vakatorwadziswa vasina chavakaita tine mumwe asara mukati metirongo anoitwa darlington tigwena tiri kutarisira kuti achange achipinda mudare vhiki rino akwanise kunge achinobuda zvekare
mune imwe nyaya iri mumatare kunzwikwa kwenyaya yakakudzwa kudare nevaimbova gurukota rezvematunhu muhurumende yamushakabvu robert mugabe vasevhi yakasukwere yekurambidzwa nedare repamusoro kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiriri wenyika yakatarisirwa kunzwikwa mudare resupreme court svondo rinouya gweta ravo paharrison nkomo vati vave kutogadzirira zvizere dare repamusoro svondo rapera rakatura mutongo wekuti vakasukwera havafaniri kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika richidare renomination court raitambira magwaro evachakwikwidza musarudzo rakakanganisa parakatambira zita ravakasukuwere sezvo vaine mwedzi inodarika gumi nemisere vari kunze kwenyika asi vakasukuwere vari kukwikwidza izvi vachitidemure dare rakatemba nepasipo zvichakadaro mamwe masangano anoshanda akazvimirira ari mubritain ashora rwendo rwemudzimai wemutungamiriri wenyika mai auxilia munangagwa avo vari kutarisirwa kutaura pacambridge university nezveutungamiriri hwakanaka pamwe nezvingaitwa kuti veruzhinji vakwanise kuzvibatsira vachiti hapai munangagwa hazvikodzere kuti vapiwe mukana wakadai iye murume wavo achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu munyika vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rewomen of zimbabwe rinoshanda riri mubritain makare amai patricia chinyoka vapatse muenzariso nyaya yekushungurudzwa kwavasikala navangarivhume
job scaler agara mujeri for over 1 year achinyimwa bail uye a few months ago jacob ngarivhume akaiswa mujere nebasa rake raaita rekuda kuti nyika ifambe ichinje.
Amai chinyoka vati amai Munangagwa ngavatange vadzokera kumusha vanogadzirisa zvino vachitiwo mutemo wepatriotic bill wakasainwa navamunangagwa ndomwe mucherechedzo wekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzimbabwe zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya.
Tinoona zvakare kuti patriotic bill yakaitwa iyo kuzimbabwe ichange yakanangana nemapolitical parties, yakanangana nemahuman rights activists vasingabvumidzwe kutaura kana kushoropodza zvinenge zvichitwa nehurumende. Saka zvingaite kuti vanhu vafambe vachitaura kunaka kwenyika iyo nyika isina kunaka.
Mutauri wezano PF vaChris Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo kuti nzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Asi imwe nhengo yezano PF vaPeter Matangi vati zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi Matsuro.
Kuinda kwaita mai vari kuinda vachizadzikisa polisi hombe yakaunzwa naprezidendi vedu Comrade Emmerson Mnangagwa pawakapinda mupawa re-engagement and engagement. Saka vanhu vanotaura ava hakungotaura hako kusina maturo.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wehofisi yamai Munangagwa vaJohn Manzongo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Frank Chikowo.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vari kukurudzira vanoita zvekutengesa migwagwa muguta ravo kuti vaedze kusapfeka mbatya dzinoratidza vavanotsigira musarudzo senzira yekudzivirira yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga yezvematongerwo enyika apo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Amai Kokera vanoti kunyangwe pasati pave nevanotengesa migwagwa muguta ravo vakauya vachitaura kuti vari kusangana nematambudziko emhirizhonga, zvakanaka kuti vanhu vangogara vakazvichengetedza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Inini maona ndinoita semunhu pavanhu vari kutendesa especially munguva inei yemaelection advice yangu kuti zvisaita kunge zvinosenzeresa mhirizhonga. Vanhu vanotengesa vari vemabhenzi kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kuzozvitengesera maybe vari vasina kupfeka something like regalies. Inokuti munhu wega wega anenge ane bato rake zvake but pakuti munhu anotengesa anga akapfeka regalia ine zvakawanda zvinogona kuitika. Unogona kuti unenge uchida kutendera munhu aundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeira mwendeba pati b ndakuedza kutomutengera akuchera mari ekutomutsigira vana chikafu. Saka kurudziro yandinayo nini yekuti vanhu vanotengesa havadi zvaibvira vaite hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day then kana kuti hako kupfekawo hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana uchifamba kuenda magrosa kana uri kumba kana uchienda kuti but mukutengesa ndiri kuti kana uri kuenda uchitengesa zvine mari pachechen bcause mwana gona kusandofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekupati a yekupati b onawo yakapfekawo yake frisa gonti bva kuHarare. I want to tell you mumwe kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikuva nichida kukutengera ndikabhekanizva wakapfeka ndinotenge here. Saka ndingozvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese.
Pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya.
Ino mukadoma ini hambesi mukadoma mukadoma hatisati tambosangana hedu nazvo hatina vachiyauya sesa mukadoma handinaenda ndipindani.
Imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma?
Ndingibatikurudzire vagari ve mukadoma ndivangoti mararamira kesi like vana gifted vakavhara imomo makambani anga ari mahombe mahombe. Saka vanhu hatitoimba navo ndo vanotibhadhara mari yese achona ndo mazenda achomeyaya.
Meya weguta rekadoma amai Tendai Kokera vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kukadoma kwakare. Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichizivisa kuti bhodha repakariba pamugani nezambia richambovharwa kutanga musi wa20 Chikunguru. Zimra inoti uwandu wemabazi uye vanhu varikuda kupinza motokari dzavo munyika zvichibva nekuZambia wawandisa kudarika waitarisirwa pakava kwa Kariba Border Post. Nekudaro vanhu vanzi vashandise Churundu Border Post. Taedza kubata mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira mushure mekunge vati tivatumire mibvunzo iyi. Mugozi ane zvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda kuti tinzwe maonero avo.
Paka kuma hati asifadi kuzindu wakuti bridge rekariba chashandiswe zvinoto konzeresa wachirara manipita business for that area wakutuka inconvenience pakutotenderedzwa nekuchirundu azvina definitely zvinoafekta matrader zvakatenye but given the konzeresa ka problem mastructures it's one thing we might in the matter that we just have to leave.
Panewo here atingati ma consultation and akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvaitwa indofunga strategy. Akaitwa isisi are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvajaya. Kwa boda pani pazi ndo zabazo wita atina hati haya I'm not aware ni kato teka wangu kwenye kare kuma institutions kwenye transport kwenye zambi wano ziwa kwenye 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 kwenye
ndo pezi sila hondi chitarisa kuti iko ku one stop boda post kuchirundu kwa wano taura kuno siyana papi ne kukariba mumashandiro enyu imi zino patila ike na kukangani saini nzira zivi
ziwa nicho kuti kufanya time ya kanga line love to move away from Chirundu kachinda via Kariba ine yacho really starting to do ne service delivery levels which kusenza kwangu kwakafanana but nemunhu in terms of kushandwa the trade tokunozoona I in terms of the round time or bambi una kuti it's better things than ku Kariba post kuinda kuchirundu. What I'm aware of funny me time mabasi akatombomu atinga paita samu chikopa time rinogona kungera story zvodzwa.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba dzose dzinokurudzirwa kudzivirira zvirwere zvakaita segwirigwiti nemahumunya aya anokwanisa kuvhiringidza vanakomana zvekutoshaya mbereko mune ramangwana. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiripanyanga vaudza Studio 7 kuti mahumunya anokonzerwa neutachiwana hunopinda nemumhuno kana nemuromo.
Chirwere chemahumunya chatinoti muchirungu mumps viral infection inonyaya kubata kana kukuvadza vana vadiki. Sisakumana vasikana vanokwanisa kukubatwa nechirwere ichi. Kana mwana akanga aita chirwere chemumps kana mahumunya panenge paita infection iyoyo inenge yapinda mumuviri memwana. Infection ikapinda muviri memwana kazi inopinda nemukana kana nemumino inoende inogara kuma totima parotid glands maglands anoshanda pakubudikadzira mate kana saliva noviba iyo yatinoshandisa pakutsenga nekudigesta chikafu
vaendera mberi vachiti vabereki vanofanira kukurumidza kuenda kunorapisa mwana anenge aita mahumuya nokuti anogona kuuraya mwana kana kuvhiringidza nhengo dzekusikarudzi
asarapo wamamusi nowanza kuspreada kuenda kana kubraini kana kuruwa nawakomana nokwanisa zvakare kuenda kumabhora avo zvakakonza kuti mangwana zvikwanisa kuvanetsa kuzobata kuzokwanisa kuberekesa mudzimai saa tinokurudzira kuti kana mwana akanga aita chirwere chemamusi kana mahumunya kurumbidze mhayana yekuchipatara arapwe nekurumbidza
imwe nyanzvi yeyo zveutano Dr. Life Zambezi vanoti kubayisa vana nhomba yegwirikwiti kundoderedza ukasha hwemahumunya nokudaro mwana wese zvake ane kodzero yekurarama aine utano hwakanaka vaendera mberi vachitsinhirawo zvakare kuti mahumunya aya anogona kukanganisa sikarudzi yevanakomana
zviratidzo zvechirwere ichi zvinosanganisira kunzwa musoro kwira temperature kana fever tadza kudya zvakanaka kuneta kunzwa marwadzo emajoints kana mamuscles kuzvimba dama rimwe kana kuti ose uye dzimwe nguva mumps inogonawo kuaffecta matesticles kuvana vechikomana kana kuti vakomana vechidiki.
Dr. Zambezi vanoti mwana ane mahumunya hafaniri kutamba nevamwe vana kusvikira mahumunya acho apera nokuti anotapuriranwa zvakanyanyisa.
Asi tinoona kuti urwere uhu kune vanhu vakavaccinatwa hauzouyi hune simba. Asi kune vanenge vasina kuvaccinatwa kana kuti kubayiwa nhomba yemumps inonzi inobayiwa seMMR inosanganisa measles nerubella. Vanhu ivava vanenge vasina kubayiwa vasina kuvaccinatwa ndivo vanowanzoita masymptoms kana kuti masymptoms ari severe.
Mazvikokota munyadzi zveutano yemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti pane mishonga yechivanhu inorapa mahumunya asi vanoti zvakakoshawo kuti mwana wese abayiwe nhomba dzose achiri mudiki kuitira kuti vasazokurirwa nezvirwere.
Mahumunya ane mishonga yekumarapa pachivanhu kana kuti pamayedzi nayo mishonga inorapa mahumunya ndo zvimwe chetezvo nematonsils inde event munhu anenge atadza kurapika sezvatinoita kuzvirwere zvese nomurefera nemamwe mapractitioners zvikuru za kuchipatara.
Ongororo yakaitwa nesangano reWorld Health Organization muna Gunyana gore rakapera yakaratidza pachena kuti vana zviuru zvinomwe nemazana manomwe nemumwe chete kana kuti 7701 vakarwara nedenda iri uye vana mazana manomwe nemakumi mana nevanomwe 747 vakafa muZimbabwe nekwirikwiti. Kufa kwevana vakawanda kudai kwakakatyamadza bazi rezveutano nemapoka ose zvavo anoona nezvekuchengetedza kwevana zvikuru kurure UNICEF sezvo nyika ino ichizivikanwa seimwe nyika dzepasi rino dzinokoshesa utano hwevana. Asi basa iri riri kuvhiringidzwa nevabereki vasingade kurapisa vana vavo zvikuru vamwe vechipostori vasingade kuti vana vaende kuchipatara zvikuru vegungano reJohani Marange. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropafadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa 23 Nyamavhuvhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko, tumirai ku WhatsApp number yedu inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nengo yeCCC yotiza musha kuunyani muHarare nekuda kwemhirizhonga. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Avaruri kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato reNational People's Congress Raul Bete Mbaiwa vanoti vakakunda vanoda kuumba hurumende yemubatanidzwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 17 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Vathi zingabuye endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa vathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu
kwesifazana okubandla le Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe ulandela ukuchiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le ZANU PF
wahamba phandle lelizwe ngikhulume lomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi wethu laba wavumele
Bathukuthele abaphikisayo kulandela ukusayinwa komthetho we-Patriotic Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zewanke zikhala ngokuswelakala kwezikolo amanzi ukudla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Lowesifazana onqintisa kukhetho lwamakansila osebaleke emzini wakhe kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka. Umlondolozi Ndlovu uzithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Catherine Chandiwandirira onqintisa kuward 8 eUnyani emele ibandla le Citizens Coalition for Change uthi abantu laba bachise impahla emzini wakhe bemethusela ukuba bazambulala engikela ukusuka esigabeni lesi.
Asenelisanga ukuya endlini. Bathi zingabuya endlini babuthene khona sifuna ukuvikelwa. Bathi zamani ukuya lapho okuvikeleka khona abantwana kunje basabalele sebehlala ezindlini zabantu.
Ukuhlukunyezwa kwankosazana Chandiwandirira kuza ngesikhathi abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bethwalise nzima amalunga e-CCC. Umnumzana Love Mochiloputsa onqintisa kukhetho lwamalunga edala ephalamende eUnyani uthi bakhathazekile ngokwehlele omunye wabo.
We have noted with concern yesterday's events where
siyadana uba abantu beZANU PF babuthene endlini kakhansil yena ubevela egqere emhlanganweni wethu bathi kasuke endlini yakhe ngoba usengowe-CCC.
Ummeli webandla leZANU PF eUnyani umnumzana Dungai Mnangagwa uphikile ukuba abasekeli bebandla lakhe yibo abenze udlakela lolu.
No, asathi. There's no such thing.
Akulanto enjalo engincintisana labo ngabana wami bala mabhizinisi endaweni yakini.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphendula umakhalekhukhwini. Bunabalandeli bebandla le-CCC abasanda kuchaywa eChiretsi, Jombe, Gogo, esilobela lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Unkosikazi Priska Dube ofundisa izifundo zombusazo e-University of Zimbabwe uthi kumele amabandla ezombusazo akhulumisane njalo asebenze ngokuthula ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ahlukehlukeniyo ayenza ngokombusazo lepolitiki ukuthi begcine ukuthula ngalesi sikhathi esikiso, bengabi ngabantu abazabe bechayana, sibambisane ndawonye siyovota ngokuthula. Ngithola ukuthokoza okukhulu ngibona esinye isithombe esibhodileyo kubomakhalekhukhwini lapha ngempelaviki. Sibone umlandeli kaNelson Chamisa owe Citizens Coalition for Change engena emuva kwemota elesithombe sikababa uEmmerson Dambuzo Mnangagwa onguye umungameli weZimbabwe okhokhelela iZANU PF.
Ngolunye udaba, amalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ababotshelwa ukuloba emdulini yezakhiwo zikahulumende besithi kumele kukhulule umnumzana Job Skala lomnumzana Jacob Ngarivume bahlawulise isibambiso sebheli namuhla ngumthethwandaba. U-Emmanuel Tima Tawanda Watatsa Loliye ne umadamombe bafunda University of Zimbabwe njalo wethule kakhulu bayimhloliso yabo yesimisa yesibili ngemva kokubotshwa lokhu. Omela abafundi uBenon Ncube uthi loba nje bethokoza ngokukhitshwa kwabafundi laba ejele bekungamelanga bebotshwe.
Wakathesi sijabulile ngemva kokukhushwa kwama-students ethu angu-5 lawa devalelwe for isikhathi eside kungacaci lokuthi kanti iboneni. Sikhuluma nje siyabona ukuthi uhulumende wethu uzama ukwethusela abantu ukuthi bengenilisi ukukhuluma lapho ehluleka khona. Ngoba ukubotshwa kwama-students lawa babotshwa ngemva kokubuzisisa ukuthi kanti uJob Skhala yena olokhu evalelwe kanti icala lakhe liphutha nini. Uhulumende wethu uzama ukuthi singaqali ukuthi simkhuze kumbe simbuze lapho simbone sehluleka khona.
Besebele inyanga ezimbili bevalelwe enkambeni yamapholisa bemele ukuthoniswa kwamacala abawetheswayo. Ngolunye njalo udaba, umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela ofuna ukuncinisa ukhetho uSavia Kasukwere uthi udaba lokuba uKasukwere angancintisi kukhetho olwaphawulwa yi-High Court luzathoniswa kusasa lidale le-Supreme Court. Ngimele i-27 CRR.
Bakhala abakumabandla aphikisayo kulandela ukuphasiswa komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Act ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi umthetho lo owaziwa ngokuthi Patriotic Act kumele ulahlwe kungangena ibandla eliphikisayo embusweni kulandela ukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Umthetho lo walela abadabuka eZimbabwe ukuba beqhube imihlangano lezizalwane zakwamanye amazwe lapho kukhulunywa khona ngokujezisa eleZimbabwe. Otholakala ele cala lokwephula esinye isiqa somthetho lo ulakho ukuvalelwa entilongweni okweminyaka engama-20, 20 years. Ulakho njalo ukulahlekelwa ukuba isizalwane sakwelezimbabwe okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-citizenship. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatweni North, uthi umthetho lo wephula ilungelo likaZulu.
Section 22 isi suke yayengezelela okade kuvele kukhona. So kule section 22A othi yena willfully injuring the sovereignty of the national interest of Zimbabwe, okutsho ukuthi khona njengabomo wayalimaza ukuzimela kanye nama-interest elizwe laseZimbabwe. Kuthiwa uyabuyenzeni, kuthiwa uyabuhambe wangena phakathina kwemihlangano lapho ahambe siya khona usiya kuthi khona ilizwe leZimbabwe izinto kazihambi kuhle kumbe njalo umele abanye abantu usiya kuthi akube nama-sanction lezinto ezinjalo. Bese kuthiwa-ke nxa kuye ukuthi utholakale necala lona lelo kufuze ukuthi ugwetshwe njengomuntu oyenze okhiphe uhulumende okhulumende wangena okusemthethweni okungekho emthethweni okutho ukuthi i-treason. So-ke okutho ukuthi ungahamba phandle kwelizwe ukhulume nomunye umuntu ukuthi yena hayi into yazimanga kuhle amarandi ethu ngaba wavumele bese umthiwa khona nxa uphendula sokufuze ukuthi uyengena ejele iminyaka efika 20 years. So-ke yikho abantu abaningi bekhala ngalo mthetho ukuthi lo mthetho indlela ofake ngawo kungani awujonganga ukuthi khona kube ne-democracy ngaphakathi kwabemizi. Kungani kulenzeka ukuthi khona kube lombusa umbuso womuntu oyedwa kwintando yakhe hhayi intando kaZulu.
Kodwa-ke nxa sikhangela umthetho lo abantu abakubandla leZANU-PF bathi uqondile kakhulu njengoba abantu kumele bethande ilizwe labo. Kambe ungenza umthetho lo ukuthi umuntu athande ilizwe lakhe kumbe yikuzisomela lokho?
Uthambe kanjengamandla yirephu. Ungabona umuntu ebamba omunye umuntu ngamandla ukuthi ngithanda kuphela yena engakuthandi yirephu. So-ke umthetho lo ule problem yokuthi ujonga ukuthi khona ukucabanga kwabantu abalutshwana ngoba laba bantu abayibo abangenisa imithetho lawa iqiniso elikhona ngabantu abalutshwana noma kuZANU-PF ansibo bonke abawuthakazelelayo. Abaphakathina kweZANU-PF abaningi abawuthakazeleli lomthetho ngumthetho walungiselelwa nje ikhathele yabantu abalutshwana abafuna ukuthi bezame ukuthi meyibhenqeda ngabe lokhu bebhenefitha elizweni abantu bonke bengabhenefitha. Kodwa angiboni ukuthi ngomthetho ozahlala insuku eziningi. Ngibona ngani ngomthetho ozaphila isikhathi esifitane kakhulu kule mthetho eminingi esiyaziyo embalini yemthetho yeZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeka Sibanda lilunga lebandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
I-act le ithi yona and ngivumele ngifake ngale ndlela i-act ayivimbeli ukuhlangana kwabantu besenza imihlangano yabo ngenhlanganiso zabo. I-act le ayivimbeli umuntu ukukhuluma akufisayo eselizweni lakhe and ayivimbeli umuntu ukuthi abonise ubukhokhelo obukhona ukuthi ngabe kuyalungiswa ngalindlela kulungiswa ngalindlela. Lokhu okokubuthana kwamabandla aiza awepolitiki kumbe laba abe-NGO ama-PVOs abathi bona they are for no profit organization. Lokhuyana kusengathi ngesilungu kugavenwa i-Public Order and Security Act evele ikhona and evele besenza imihlangano yabo layo ikhona akulalutho olutshintshileyo. Leyi i-Patriotic Act igcizelela njalo igcwayisa uZulu waseZimbabwe ukuthi kabe ngumuntu othanda ilizwe lakhe, kabe ngumuntu omele ilizwe lakhe, abe ngumuntu ozahamba ayelibukisa kwamanye amazwe ukuthi abafuna ukuzosebenzela kuleli lizwe balithande labo njengayena umnikazeni elithande.
Indaba umuntu kumele eze elawe imithetho ukuze athande ilizwe lakhe, anditsho abantu khonapho yikho abantu abayisaba khona khonokho.
Konke lokhu kukhona ekubusweni kwelizwe, akunalizwe elingabusa ngoba bekuvele kungekho ngamuva. Kwasekunanzeleleka ukuthi kulabanye abantu abavumela ukuthi i-freedom le abayiphiwayo bayeyi-abuse igcine isihlukumeza uZulu wonke. Njengalokhu ngikufakela umzekeliso lo ngithi ama-sanctions ukubuya kwawo, ama-sanctions la ahambe ayacilwa ngabe-opposition. I-Patriotic Act isithi yona kubi kuyinto esolekayo elizweni lakho ukuthi uyebonakala usiyahlangana nabantu abangcindezeli baphansi lingcolisa ilizwe lakho njalo wena uhamba uqamba into engamanga nelizwe lakho. So khonokuyana ikuqondisa ababili abathathu akade bevele besidla ngakho ngapha kulimaza uZulu jikelele.
Umnumzana Prince Nomzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla le-ZANU-PF. Besixoxa laye ekoBulawayo. Izakhamizi zeWange West zikhuthaza abancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe ukuba bethuthukise lindawo ngokwakha izikolo, ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokubasiza esimeni sendlala ababhekane laso. Zithi akumelanga bekhohlwe lokhu benganqoba kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Osakhulayo unkosikazi Rebecca Mpala odabuka eMonde uthi ngemva kokhetho ukubona kubalulekile ukuba inkokheli lezo ziphatheke ekwakhiweni kwezikolo eWange ngoba iningi labo kalenelisi ukuqeqetsha ngokusweleka kwezikolo. Uthi lokhu yikho okwenza abatsha abaningi bethathe izidakamizwa kumbe betshade besesebancane.
Abantwana bagcina sebevilapha langomango wangikhona mude kakhulu ukuthi befika khona. Abanye bagcina besenda abangamankazana, abanye nje begcine sebeba ngabadakwayo abangabafana. So hayi vele impilo yakho ninzima ngaphe wange. Siyacela ukuthi sincede ngesikolo, isikolo sibe seduzane secondary ukuthi abantwana bakwanise ukufunda.
Unkosikazi Etseli Mpofu odabuka komvuthu uthi intuthuko yakulumango isezingeni eliphansi kakhulu
ngoba le mfundo yangapha iphansi vele. Mbona ukuthi abantwana bengafunda bengaphumelela besiya phambili. Sicela uncedo kini lina ukubana lisincedise kakhulu, lingene njalo kuma-clinics, ama-clinics akhatshana, sihlezi labantu abadala abakhulileyo abalama-78 years. Abanye singathi kuma-90 ukuthi umuntu engagula ebusuku kuyaswelakala i-transport ukubana umuntu ehambe e-clinic. So siyacelisisa ukubana lisincede langamanzi. Le migwaqo kayilungisa imigwaqo ngoba lapho esihlezi khona akuyenzi.
Umnumzana Amos Dube laye udane kakhulu ngokwenzakala esigabeni lesi.
Iklinikhi afuna ukuthi i-operate umuntu uyagula ebusuku at any time, sithi time umuntu uyagula akaswelakale
uza tuwa mbagia face painter ali kukachana pati klini nga sila hapa ku raiti lapa kukuti mbaba wesi akili klini nga kupanyisa kwa wataba talapa nga kwanisiyo uzi wapa nga zipanze benzi njalo dima uti atalima uti ahili space kakana
Utuwe ukala njalo ngemfundo ya bantwana ephansi kakhulu kulumango ngenxa yokusweleka kwezikolo
umntwana othola nzima usuka lapho yofikisa izinda khonani kathana udleni kadlanga lutho ulambile umntwana lokuthi mfuqa ibhasikile lokuthi ibhasikile bona kayichovele nxa elambile lokuyafika esikolo afake ukuthi afundi asoze kwazi ukufunda ngoba ulambile but at least nxa kuseduzana uyakwazi ukuthi akuseduze isikolo lapha kungcono
Umnumzana Philani Moyo okubandla lezanu PF okhankasela ukumela iWange West edalele eParliamente uthi uzasebenza gadalala ukulungisa okuhlupha izakhamizi lezi
Ngikhangelele ukuthi inhlupho zonke zakithi eWange West ngapha sikwanise ubana sizilungisise ngoba embona obekusenza ukuthi zingalungiseki bekunzima ukuthi sithola abangasimela sibili ikakhulu abaphuma kuphathe libusayo iqembu libusayo esingelabo
Umnumzana Somveli Dlamini okukhetho olufanayo uthi uzimisele ukuqeda ubuya ngabalendawo ngaphansi kwebandla le-MDCT
ikhangelela ukuthi ngithuthukise impilo zabantu ukuze kucreatwe imisebenzi abantu bethole imisebenzi besebenzi kule state of the roads imgwaqo imgwaqo ishile kakhulu eWange West ungakhangela imgwaqo wendlovu umgwaqo oya eChisuma oya eBhatoka ushile kakhulu imgwaqo yomtheliyana imgwaqo leyana uzilungiswe kufuze kube lo member of parliament oyakumela khona le parliament
Imizamo yokuxhumana lomnumzana Vusumuzi Moyo we-Citizens Coalition for Change laye ozancintisa esigabeni lesi yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile ngezomkhankaso njalo uhlutshwa laye bulembu ecingweni lwakhe. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso ye-Rural Zimvak Assessment kumnyaka ophelileyo luthi abantu abaningi esabelweni seMathebelele North baphakathi kwendlala esabekayo njalo indawo leyande ngezinto andane labafelokazi kanye lentsha eyaphelela emfundweni ephansi kakhulu ngimele iStudio 7 ngikwamvuthu ngingunokuthaba Dlamini
Njengamngeni kusigaba esilandelayo sike sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane hele Russia lithi kasafuni ukuba yingxenye yesivumelwano sokuthwalwa kokudla ukusuka kwele Ukraine kusiya kuzwekazi le-Africa e-Middle East kanye le-Asia umnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations uchothoze kakhulu okwenziwa ngele-Russia abezindaba abe-Reuters babika ukuba sekulendlala esabekayo kule-Sudan okulempi yomvukela kubikwa ukuba impi le yenza abalimi benganelisi ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo Wezimpila kahle namhla sixoxa labelesimo sokucobeka komzimba esemuscular dystrophy. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isifo semuscular dystrophy sigcina sibangela ukuba izitho zomzimba ezifana lenyawo, amahlombe lezandla zingasebenzi kakuhle. Umnumzana Tsepane Nare olesimo lesi uthi lokhu kudala inkinga ezithile kwimpila kahle yansuku zonke yomuntu olaso.
Dystrophy udinga ukuba lo muntu omncedayo ngokufana lokugeza ukusebenzisa isambuzi ukuthenga amagrocery lokunye okuningi-ningi.
Uthi lokhu kwenza ukuba umuntu olwalesi simo edinge umncedisi empilweni okuthiwa ngama-helpers kanti befuna ukubhadalwa laba bantu. Ethi i-muscular dystrophy isimo esidinga ukuba uhlale ulolonga umzimba zikhathi zonke nge-physiotherapy kubangeniseke kudubo olugebha ke kakhulu esikhwameni.
Physiotherapy sessions are expensive.
Ukuphila kuhle komuntu onje kudinga ukwenza ama exercises khona i-physiotherapy idula ngoba ibiza imali ephakathi kwe 20 le 40 dollars ku session eyodwa e 30 minutes nje kuphela.
Umnumzana Tinotenda Mudarikwa okhokhela inhlanganiso ye Rare Diseases and Disabilities Africa Foundation uthi uncedo luyadingakala kulolu daba etudubo yikuthi ulwazi lona ngokwalo phezulu kwalesi simo lokhe luphansi kakhulu emazweni atshiyeneyo anjengeZimbabwe.
A lot of people with muscular dystrophy in Zimbabwe don't even
abantu abaningi abalesi simo abakwazi ukuthi balaso ngoba kaningi nengi bethathwa njengabantu abale cerebral palsy kanti bona bele muscular dystrophy.
Lokhu kubikwa kudalwa yikusilela kwabodokotela abangama specialist ngemuscular dystrophy kubachiye besiya kuma general doctor. Udokotela Paradim Mahajan oyingqwethi kwezempilakahle elolu lwazi olujulileyo ngemuscular dystrophy emazweni amaningi emhlabeni uthi lesi simo ikuphazamiswa kwama-genes umuntu esakhula kubangele ukungakhuli kuhle kwezinye izitho zomzimba.
The loss of muscle volume makes the patient immobile and the patient cannot move from the place because the muscle
ukuba umuntu ecine engenelisi ukuhamba ngoba imithambo ingenelisi ukuthwala isisindo senyawo kumbe izandla.
Uthi kanjalo intuthuko ekhona kwezokwelapha lescience iveza indlela yokulwisana nalolu dubo ukuze umuntu aphile kangcono.
The cell therapy or myofibril transplantation therapy or bone marrow cell therapy or genetic therapy which is called oligotherapy
transplantation therapy kumbe I bone marrow cell therapy kumbe igenetic therapy ethiwa yi oligotherapy.
Inhlanganiso ezimela abalelesi simo bathi lokhe kule stigma lapha nalapha ukuphazamisa la mathuba amahle kufika lasemakolijini. Umabhalani wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi kuyadingakala ukuthi imithetho isetshenziswe ungatholeke uphathwa ngendlela engalunganga emsebenzini.
Umthetho singathi umuhle sibili uyavikela umuntu wonke ukhangela abantu ngokufana nayo njalo uyatsho ukuthi abantu ababambeke ngalezo zimo kufanele bebanjwe ngendlela enjani kumbe kube lama provisions anjani emsebenzini.
Inani labantu eledlula kunkulungwane eziyi-12,000 libikwa liphila nalesi simo se-muscular dystrophy eZimbabwe, kukanti emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezintathu lengxenye kusiya kunkulungwane ezine 4,000 abazalwayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Landela ingozi emgwaqweni weBhinga siyabona izolo ebholohweni leMasumo duzani leSamende lapho kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abangamajuma amabili lane. Amapolisa asexwayise abachayeli bezimota lamabhasi ukuthi bechayele ngonanzelelo njalo bengadlulisi inani labantu okufanele belithwale. Embikweni oyethule namuhla isikhulumeli samapolisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uthi ababhubhileyo babalisa abesilisa umnumzana Pendence Musaka weMagobo eSiyabuwa, lomnumzana Sadrick Munkuli weSiyajianze esiNampande, labesifazana unkosikazi Rosemary Mwinde lonkosazana Maria Mudenda weMagovela eMangala, losane obelule minyaka emithathu uKiniza Musaka weKaningo esiNamapande. Unyathi uthi izidumbu zabo sesibhedlela seBhinga District Hospital lapha okucutshungulwa khona kahle kahle imbangela yemfa, njalo abalimeleyo bayelatshwa esibhedlela esifanayo. Umeli weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele usithathekile mhlanga weStudio 7 ukuthi abanini bebhasi babikwa bephathisa kakhulu imdeni yababhujelweyo.
Yisehlakalo esibuhlungu kakhulu mamhlanga esenzakale ngaphakathina kwe-hospital yami. Abantu abathileyo bonke basuka ewadini lapho engizalwa khona lapho kulenkaba yami. Abanye ngabasuka nalapho engangifelisela khona inkomo zinhlakula zimuli engizazi. Kodwa nje engingakutsho ukuthi amabhasi lawa okuthiwa ngabostadion ilizwe lonke lawana mabhasi ungawananzelela aziwa kakhulu ngesikhulu ngokugijima kakhulu okwedlulise amalawu. Now indawo leyi lapho kwenzakale khona ingozi yana yindawo elendawo lapho kungani kule band khona. I-band liyana i-sharp curve eyokuthi khona umuntu otshayelayo uma esiyafika kiyo kuyafuze ukuthi ehlise i-speed sign. Ngiyakholwa ukuthi okwenzakeleyo ukuthi umtshayeli njengoba bengabatshayeli bamabhasi athiwa khona ngabafulu bakhulu kuleli lizwe ubezihambela nje santando wehluleka-ke ukuthi enegosheta i-band yona leyo esiyangena ebridgini likaMasum River. Kulapho-ke ibhasi ephume khona yabhenguka yalala ngophahla phansi. Njengoba indawo leyana isanda kufakwa ithara okusenza ukuthi umuntu abe gijima esuka kudust road ezwe ukuthi lapha kakhethi sokuright, kungangcono kufakwe ama-signpost awatshengisa especially from both directions uvelela esiyabhuka kumbe uvelela esiyabuzuka. Ama-signpost atsho ukuthi khona there are dangerous blind cars abakhona phambi ukwenzela ukuthi omunye lomunye ngitho nalabana abangawaziyo umgwaqo bekwanise ukuthi khona bengasayenzi ingozi.
Nxa kube lesahlakalo esinje abantu bayathola yini usizo?
Khona ngomthetho nxa ukuthi kuyenzakala isehlakalo esinjengalesi izihlobo ziyavunyelwa ukuthi khona zihambise emthethwandaba abanikazi baleyo nkampani abayenze ngayo ingozi. Ngoba nxa kuthe kwabhubha idlalifa for example umuntu onguyo kade ekhangela imuli yakhe, imuli yakhe isala ingasela muntu oyikhangeleyo, imuli yona leyo iyavunyelwa emthethweni ukuthi idinge i-compensation. Kodwa kulesi sehlakalo osokwenzakele so far ngalokho engikuzwe ku-district administrator we-Bhinga yikuthi abanikazi bale bhasi banelisile ukuthi kuyinye leyinye ifa bethenge igrocery efika kumbe $57 ngokuzwa kwami. Igrocery yona leyo bayihambisile, ngizwile njalo ukuthi khona banike $500 imuli inye ngayibe lapho kube khona lo muntu obhubhileyo. Angikezwa ukuthi banceda okunganani kulabo abalimeleyo abalokhu besezibhedlela ikakhulu endabeni zendlela esibhedlela. So-ke lokho ikwesa ukukhangelela ukuthi yikho okuyayenzakala. Kodwa-ke noma benze njalo kakutsho-ke ukuthi laba izihlobo zalaba ababhubhileyo kumbe bona labo abalimeleyo kabangeke badinga emthethwandaba ukuthi khona bethole i-compensation from ikhampani yona leyo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edala lePhalamende, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu, asikhulisenelisanga ukukhuluma le nkampani yebhasi ebesengozini le.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ulabdok lamhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Owesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change ubaleka emzini wakhe kulandela ukutshiswa kwempahla yakhe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Sibathukuthele okumangalisayo abaphikisayo nge-Patriotic Bill. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa umthembo osithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.